Chekutanga ndinoda kuti kuve nemapato akawanda ari kukwikwidza muzvigaro zvakasiyana siyana kusanganisira chekutungamirira nyika inyaya yekuti bumbiro remutemo rinozvibvumidza uyezve isu sebato rezanu PM tinongozvionawo zvakangokodzera nekuti ndozvinodiwa nebumbiro remutemo asi iroro bumbiro remutemo zvakare rino zvarinotarisa zvakanyorwa nevakagara pasi vakaona zvakakodzera kunge zviripo zvinova zvimwe zvakaonekwa kuti pakaiswa mapepa navakasukuwere akatambirwa nezeki zeki yakanga isina kuongorora idzo zvemuconstitution kana kuti mubumbiro remutemo nenyika pamwe neten electoral act zvinova izvo zvakazoongororwa zvikaonekwa kunzi zvakanga zvisina kunge zvateedzerwa naizvozvo tinoona kuti zvakataurwa nekoti yakagara pasi vakashandisa mitemo iyo nenzira dzinofanirwa kunge dzichitarisirwa hakusi kuda kwezanu PF zanu PF hainei nechekuita nemutengo wakapiwa nehigh court high court yakazoona kuti izvo nemutemo iyo wakanga usina kuteedzerwa nemazvo
vatsenenga nyaya iri mudariro yekuti vakasvikuere vakunzi nedare havakwanisi kunge vachikwikwidza
ndinotenda nemashoko ataurwa namukoma vangu vamandaza but vamandaza vanozviziva kuti utungamiri hwavo huripo pari zvino huri kumbunyikidza veruzhinji kunyanya vasingaurirani nehurumende iripo vachipikisana nayo inoita izvi ichizama kushandisa mutemo nekumonyorora mutemo munozviziva vana vezimbabwe uye ini munozviziva vamandaza nemukoma vajonga kuti bumbiro redu remutemo takarigadzira isu sevana vezimbabwe kuti ritishandire munhu anonzi anofanira kunge ari registered voter kuti ange achikwanisa kukwikwidza in any position and zeki yakacherechedza ikaona kuti vakasukuere vachiripo pagwaro rekuvhotesa rinonzi voters roll and vari kumita marequirement ese anodiwa nemutemo kuti vange vachikwikwidza ndokubva vatenderwa nemunity court kuti vaite vange vachikwikwidza asi nekuda kwekuti zanu PF kuburikidza navamunangagwa inozeza inotya kuti vakasvikuere vakange vamira vanobvongodza muto uye vanotiza netsauka chevanhu kunyanya vanhu vari mubato rezanu PF izvo zvinokanganisa mukana wavamunangagwa wekusarudzwa muchishuwo chavo chekuda kusvika 2030 vakabva vatuma kanwana ikaka kakomana kanoina kako kanonzi Lovedale urongwa uhu tinouziva so nhau yekuti vakasvikuere havasi kugara muzimbabwe haina umbowo hwakaendeswa kumatare hunotaridza kuti vakasvikuere vanonzi havamo muzimbabwe kana zviri zvekusawanika muconstituency zvinonzi nemutemo munhu anofanirwa kunge achigara muconstituency yake dai zvichibata munhu wese nekuti vamunangagwa havagari kukweko kushehut kwavanonovhotera vanogara panumber 1 chemberlain
vamandaza pane umbowo here kuti vakasvikuere havasi kugara munyika
kuti titsagiridze kuti umbowo zvinozivikanwa zviri pachena kuti vakasukuere vari kusouth africa izvo zvinhu zvinobva zvozivikanwa mutemo uri pachena iwo uri kutaurwa namunina wangu kenengam uri pachena unoti munhu anofanirwa kunge ari resident yemuzimbabwe ari registered voter electoral act inoendera mberi ichitiyo kana munhu agara ari kunze kwenyika continuously for 18 months anobva abviswa pavoters roll hongu angadaro akanga ari pavoters roll vakasvikuere asi izvozvo hazvireve kuti havanga asingagari kunze for continuously for 18 months saka ivo vaega ndo vanenge vaita sezvokuti vanganzi vanotora mavhoti kubva kuzanu PF
vatsenengamo hanzi ngoburitsai humboka hwekuti vakasukuere vari munyika kana kuti havana kugara kunze kwenyika kwenguva inodarika iri kutarwa iyi neelectoral act
sekutaura kwandaita ndekwekuti varume ava vari kuabhusa mutemo vari kuita iyo inonzi selective application of the law zvichienderana nekuti wabuda mumba maani kunyange navamunangagwa havakodzeri kuti mbenge vari registered voter inaya chete inenge isina kuendeswa pamberi kwematare nekuti havagari pavari registered to vote, is not a resident in that constituency, vanogara kune imwe constituency. Muna 2018 munoranga ravajonga kuti tine makandidheti mamwe aigara kudiaspora vakangouya nekubva vakukwidza, havana kutsvagirwa tunhu haurirana twestate nekuti vanenge vaonekwa kuti havana serious threat yavanopoza. So nyaya yatinayo pano ndeyevanhu vari kuabhusa mutemo, vari kuabhusa maseti institutions.
Regai tipe vamandaza mukana wekupindura. Vamandaza,
isuse Zanu PF hatinei nemitengo iri kuitwako. Zvinonzi izvo takakepcha makurisa judiciary nezvese zvinotaurwa izvo. Aiwa, vanhu vanoda kuzvitaura for expedience nekuti ivo vanenge vatadza kuita zvavanotarisirwa kuvaita. Avo vari kukukwidza vamunangagwa vari kugara vachitaura kuti tinoda kuti maelections aitwe murunyararo, ivowo ngavafambe vachikurudzira vanhu kuti tiite makampeini edu nemaelections iwoyo murunyararo.
Vatsenengamo, vanhu vari kutarisira kuti vakasukuere vanenge vachionekwa munyika vachitanga kutsvaga rutsigiro sezviri kuita vamwe vatungamiri vemapato, zvingatarisirwa riini izvi?
Tinotarisira kuti president wedu vanenge vachitanga kufamba vachitsvaga rutsigiro nguva pfupi inotevera, veruzhinji vachange vachiziviswa. Asi ndinoda kusvitsa shoko iri kuvana veZimbabwe kuti nhau yedu or struggle yedu haisi yavakasukuere. Struggle ndeyedu, tisu takadana vakasukuere kuti uyai mutitungamirire, uyai mutishandire. Naizvozvo we must own this battle. Tinofanira kunge tirisu tiri mberi kutsvaga rutsigiro rwekuti munhu atakadana auye agotiitira basa. Sezvamunoziva Mukoma, kuti anosvikirwa nedzimu remusha haasiye anotsvaga mvura, mamera, madhamu, huni, kuzvibikira doro, kuwaridza bonde, kuzviridzira ngoma, kuzvimbira pamwe nekuzviuchirira. Zvinoitwa nevamwe, iye chake kuzongonogara parupasa kana ngoma yarohwa yadandeuka sematauriro atinoita kwedu. Anozvitarisirwa kuzosimuka pane chimwe chinhambo kuti adzane. So izvozvo ndo richava basa ravakasukuere. But zvimwe zvose tinofanira kuti tizviite isu sevana veZimbabwe nekuti struggle ndeyedu, haisi yavakasukuere. Uye victory inenge isiri yavakasukuere, inenge iri yedu sekudana kwatakavaraita. Iwe mutumwa wedu chete, mufudzi wemombe, asi mombe sandi dzavo.